Gwetare muri yekwa dzamara va Kenneth Masie, vati mutongi wedare Justice Clement Piri, vati vatambira chikumbiro chavo, vachiti kuratidzira kana zvirongwa zvakaita seizvi, zvinobvumidzwa pasi pemutemo wenyika.
Dare zvarataura nhasi ndizvo ngoti muchidimbu, muri yekwa dzamara ine kodzero iri muconstitution, inoaitisa kuti vakwanise kuita yavangati kufamba, vachidemonstratawo zviri peaceful, kugunganawo se vanhu vari kuda kunamatawo zviri peaceful. Saka zvatatakangotaura mumapepa edzimhosva tichitaura kuti mapurisa haana kana kodzero yekuvamisa kuti vaite izvozvo. Ndozvangotaura nedaro vachingosimbisawo kuti zveshuwa constitution inotaura kudaro.
Asi mutauri wemhuri yekwadzamara vaPatterson Dzamara vange vataura kuti mhemberero idzi dzange dzichienderera mberi zvisinei nezvange zvichabuda mudare.
Zvavanenge vaita kana zvavanenge vafunga isusu tinozvigamuchira and takazvigadzirira. We are prepared for that. We are going to go ahead. Tichaenderera mberi nedanho redu nechisungo chedu. Ndava yekuti tikadaro tinenge tatengesa mwedu.
Vadzamara vanoti gore rapfuura rangi rakaoma sezvo vange vari kuedza kuona kuti mukoma wavo angawanikwe sei, uye vati zvinosuwisa kuti mapurisa ari kuti haana zvati awana pakutsvaga kwaari kuita. Mudzimai wavaitai Dzamara yamai Shefra Dzamara vanoti vachapindawo pazvirongwa zvekucherechedza gore murume wavo atsakatika, uye chavanoda chete kuti murume wavo adzoke kumba. Vanoti kana vana vavo chaivo vari kuda zvikuru kuti baba vavo vadzoke kumba. Sachigaro weitai Dzamara Trust Bishop Anselmo Magaya vaudza Studio 7 kuti gore rapana murwiri wekodzero uyu atsakatika, uye hurumende iri kutadza kumutsvaga.
Chechitatu tinoshungurudzwa nokuda kwechikonzo chekuti mapurisa edu anova ndiwo anofanira kunge achengetedza upenyu hwevanhu. Haana kungokundikana chete kuita zvakataurwa nedare guru zvokuti vapa vachitaura nyika Zimbabwe kuti vasvika papi nokuongorora nyaya itai Dzamara, asi vari kupfuura mberi nokushungurudza nokumisa zvinechisimba minamato nemagungano atinenge tichiita tichinamatira kudzoka kwaitai Dzamara.
Vamagaya vatiwo vanhu vemuZimbabwe ndivo vane simba rekudzivirira zvakaipa, uye vanofanira kutsigira chirongwa chemangwana.
Kunyambirawo zvekare vamwe vanhu vari kuenjoya kavha yeZANUPF nhasi kuti hazvisi kuzoramba zvakadaro. MuZimbabwe hamusina munhu ari safe. Mangwana ndiwe ngatibatane pamwe chete tirwise chiro chisina kunaka, uye kune vamakereke ngatimire pamwe chete chinamata nekutsiura zvakaipa.
Vanhu vanotarisirwa kuungana muAfrica Union Square vobva vazomacha nemugwagwa Jason Moyo vakananga kuRotten Row vozodzoka naSamora Machel vozoungana paAfrica Union Square apo pachaitwa munamato. Manheru pachaparurwa firimu rinoratidza mararamiro aiita vaitai Dzamara pamwe nerumbo rwavakaimbirwa nemunin'ina wavo vaPatterson Dzamara. Vaitai Dzamara vakapambwa pedyo nekumba kwavo kuGlenview musi wa9 kurume gore rapera, uye kubvira musi uyu mhuri yavo inoti haisati yanzwa kuti vari kupi, uye mapurisa anotiwo haasati aziva kuti vari kupi. Vaitai Dzamara nevamwe vavo veOccupy Africa Unit Square vairatidzira vachida kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa vachiti vatadza kutonga nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.